Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 11, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna accountability. Inoida unoreza mari tongoona vanhu vava kudya zvinhu. Haana kumbotitaura kuti ndaita kwakatinga kuva mari yakati ndo nonongobuda chimwecha.
Nyaya yekunetsana nenyaya dzemari inogona kunge iriyo imwe nyaya yakakonzeresa kunetsana kwakanyanya mubato reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru.
Hapana pakamboenda mai Mujuru kunze, hapana pavakambofamba vega. Pese pavanofamba vanofamba vane dzimwe nhengo dzemusangano. Ende hapanazve mari yakambopiwa mai Mujuru kubva kunze kwenyika.
Asi mutauriri wamai Mujuru vaJelas Mawarire vanoti handichokwadi kuti pane kunetsana panyaya yemari. Vanhu vekumutasa Central votsvaga rubatsiro mushure mekunge vana vaviri vaeredzwa nerwizi svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varugare gumbo avo vakadzingwa mubato rinopikisa reZimbabwe People First vanoti vanotungamira bato iri amai Joyce Mujuru munhu asingabude pachena panyaya dzemari, uye vanotiwo amai Mujuru vanoita zveumbimbindoga. Vagumbo vanoti amai Mujuru avakwanisewo kutungamira.
Hapi vamwe hadelegati, hakuna collective responsibility, hakuna accountability. Unoenda unoreza mari tongoona vanhu vava kudya zvinhu. Haana kumbotitaura kuti ndaita kwakati ndikakuva mari yakati ndo nonongobuda chimwedha somunhu anopenga. So tikashanda nomunhu wakadaro so.
Munoona vaine mukana here wekukunda musarudzo dza 2018?
Haiwa, forget about it. She doesn't have the haana ruzivo rwokutungamira. Haana njere rwokutungamira. Tava kuva kutaurira chokwadi katakati chingovanza zvinhu muhakaka. Asi kuti tava kubuda nokuti anotiyana masimba kutidzirira. Saka isu tiri kuti haana ability necapability necapacity to run an organization. Hagoni unotondofanira kunotanga patswa mupenyu hwake hwese. Ungava nedoctorate or whatever it is, but haana capacity. Ndo zvinotinetsa nekuti ino mutangano hausina direction. Anozvisaraunda namacrooks, CIO operatives nehama dzake. Tino ukatongomira musangano wakadaro iwo uchiti people first. Hazvibviri, forget about it.
Ko tichitarisawo iwo mapato ose kwete Zimbabwe People First chete, asi mapato ose anokwanisa here kuti akunde ZANU-PF muna 2018 vagumbo?
Kana tikashanda zvakanaka, tikagadzira matractors edu zvakanaka, tikabatana, hapana reason yekuti tingagona kukunda ZANU-PF. Pokuti munyika muno iko zvino izvi tisenza, hakuna uchamboda nezvezanupf wedza mapurisa, wedza masoja, wedza ndiyo vanani, vana musori ivavo. Hakuna unofara nezviri. Saka vanhu vese vangomira ngotende vanhu vepeople first kana naivo veopposition vanga vabatana. Taibatana hands down.
Asi zvinokwanisika here kuti vashande pamwe chete nekunetsana kurimo mumapato acho ose anopikisa?
Isu tinozvipa nhiko yokuti tinoda kuti tichapusha kuti vanhu vashande panhu pamwe vese. Ndozvandoti vakaita naJoyce zvokuinda usiku nhasi unoona tsangira usiku. Mangwana unoona tendai usiku. Andso isu tinoita openly. Tinofanira kuti decide maprinciples namaobjectives ecoalition. Tinofanira kuti zvitaugwezvigadzigwezvikwa pachena. Vanhu vagobatsirana kuti pfungwa dzedu dzinofambisiwa sei. Zvineko zvino unongofamba ari ega iye achingopepereka aona tsangirai naisi usiku andaona tsangirai ati kudini. Hatisati tapedza. How do you lead a movement like that? And you know, Garapas, my comrades, you know, not Sangrai. What are the principles that you wanted to advance forward? What are the objectives you wanted to achieve? So there are two ways, and I was going
Avo vanga vari varugare gumbo vanonzi vakadzingwa mubato rinopikisa reZimbabwe People First kunyangwe vachiramba havo kuti vakadzingwa vanga vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weZimbabwe People First achimirira amai Joyce Mujuru vaJelas Mawarire.
Ndingati vagumbo ndo vaifanira kuvavo kutanga kutaura chokwadi nokuti vava munhu mukuru. Vakasvitsa makore 77 musi weWednesday wavadzingwa. Hapana pakamboenda mai mujuru kunze, hapana pavakambofamba vega. Pese pavanofamba, vanofamba vane dzimwe nhengo dzemusangano. Ende hapanazve mari yakambopiwa mai mujuru kubva kunze kwenyika. Vagumbo vanozviziva izvozvo. Vanozviziva kuti marane ese ataiita. Imwe mari taitopiwa kubva muhomwe mamai mujuru, imwe taita mudemedeme kuti zvinhu zvifambe. Marane ese anga asingaatendwi nanavagumbo nanavamutasa vachifunga kuti hapana zviri kuitika. Marane ataifainenza kubva muhomwe dzedu. Saka zvemari iri kurotwa navagumbo, kurotawo kwavari kuita ikoko. Havarambidzwi sevatape vanogona kuvatakira masikati. Imi pamunenge muchikurukura navo mofunga kuti muri kukurukura nemunhu asina kuvata, vativo vakatovata zvavo. Vanozviziva vagumbo pakatikati pemwoyo wavo kuti hakuna zvinhu zvakadaro sezvavanotaura. Chakatengwa chavanotaura kuti chakatengwa chii? Hapana. Iye zvino munhu mumwe nemumwe ari musangano anoshandisa mota yake musangano, haona kana mota chaiyo hwani yawakatengwa. Saka mari dzavanotaura vagumbo nezvinhu zvaitengwa, zvinhu zvaitengwa, ivo vagumbo ndo vaitopuwa mari nanakaukondana, vachipuwa mari nemazai nechibage chokudya kumba kwavo.
Asi vamawarire, zviri kuitika izvi hazvizosi here bato renyu iri randengendeka tatarisana nesarudzo dza2018?
Hapana kundengendeka kunoitika vaZulu. Kana munhu ukadyara chibage, chibage pachinokura chichisvika pane yanonzi kuchirungu nihai, chinoita masakatira. Saka semurimi haurege masakatira iwayo akadaro, unovabvisa.
Vari kutivo ivo amai mujuru havakwanise kutungamira nekuti vanoita humbimbi ndoka.
Onaika vaZulu. Pekutanga vanoti tisakati mai mujuru huyai mutitungamire, votizve mai mujuru havagoni kutungamira. Amuone kuti ivo ndoro vanopenga.
Mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunare muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano re-Election Resource Center raburitsa ongororo inoburitsa pachena kuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yekupa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mari inokwana yekuita sarudzo dza2018 dzakachena. Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vagara vachitaura havo kuti mari yesarudzo haisi kukwana uye vari kubatsirwa nemasangano akaita seUnited Nations. Sarudzo dzemuZimbabwe dzagara hadzo dzichiita mutauro wakanyanya nguva dzose. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini avanoti vatonyora tsamba kubazi rezveupfumi vachitaura nezvekuda kwavo kuenda kudare reparamende kuti vanoripira nezvenyaya yemari iyi.
Community of Finance dzakati chiratidza kutsutsumwa nekuvakumbira kuti vatitendedze kuti tikumbire kudare reparamende kuti vange vachidzokorodza muongororo yavo nenyaya dzemari dzavaisa kuZimbabwe Electoral Commission. Shure yedu iri yekuti mari dzavaisa imari shoma zvisingatibatsiri pakuona kuti tabari tagadzirira sarudzo dziri kuya mugore rinotevera. Zvamunongozivawo, kana tichida kuisa rino dispitition kuparamend panyaya dzezvemari, hatitenderwi kungo kuudza parliament tisina kukumbira mvumo yekuti tinge tichizotsumira kuparliament tisina kupuwa mvumo neministry yefinance.
Chii chakaipa kana sarudzo dzikasapiwa mari yakakwana?
Sarudzo dzikasapiwa mari yakakwana zvinoreva kuti zvinenge zvinofanira kunge zvichiitwa mukugadzirisa sarudzo idzodzo hazviitwi mune zvakakwana. Sekuziva kwamunoita tinofanira kunge tichiona vanhu vachiereswa patsva kuti vagozovhota. Kwakaitwa mari shoma yekuti vanhu vabatsirikane pakunyoresa kuti vagozovhota. Tichanzwa zeki kuti aiwa tichaita mazuva mashoma ekunyoresa vanhu. Tichaita vanhu vashoma yekudzidzisa vanhu nyaya dzesarudzo. Zvinoreva kuti vanofanira kunge vachikwanisa kuvhota vachawana mukana mishoma yekuti vange vachizokwanisa kunyoresa nekuzobudawo vachivhota. Information ichaitawo shoma, zwisiso panyaya dzesarudzo yoitawo shoma.
Avo vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvemabhizimisi kana nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vaimbovawo gurukota rezveupfumi. Tavabvunza kuti chii chingaitwe nehurumende kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere, sezvo vanhu vakawanda munyika vasina mabasa, mari iri kunetsa mabhanga, uye vakawanda vari kurarama nerubatsiro kubva kunze kwenyika.
Tsananguro yezvingaitwe tinogona kusaipa munguva pfupi pfupi yatinayo munhaurirano ino, asi musoro wenhau wacho kutora matanho anosimbaradza upfumi hwenyika, policies that grow the economy. Ndo zvinoda kuitwa izvozvo, Blessing. Uye hazvisi zvinhu zvakahwanda zvinonetsa kana kuti zvisingaibatiki nyore, yainzi naJonathan Moyo, it's not rocket science. Fixing this economy is not rocket science. Harisi basa rakakosha rakakonja maningi. Asi kuti mweya wacho wekuzviita muna vaMugabe nemakurukota avo hamuna. Saka tinogona kungoimba zvedu kusvikira inzwi rashoshoma kuti tiri kutsvaga mazano. Mazano aripo kare muchidimbu kuuya nemitemo inobatsira kuti vari mumabasa ezveupfumi vangave varimi, vangave vari kuchera migodhi, vangave vari kugadzira zvinhu, vaite basa ravo pasina zvimhinga mupini. Removing the obstacles to efficient economic function. Ndo mhinduro yomubvunzo wako. Kana tikada zvedu kuzozvisetsenura kuti ngakuve nemagetsi akakwana, ngakuve nepeturu isingadhuri, vashandi ngavabhadharwe, vave neruzivo, zvese izvozvo, that's the elaboration. But the fundamental policy is remove the obstacles. Besides zvimhinga mupini zviri kutadzisa vanhu vari muupfumi kuita basa ravo zvakanaka. Ndo mhinduro muchidimbu yezvatinofanirwa kuita, un'anga hunodiwa paurwere hweZimbabwe, kuita mabasa edu nenzira kwayo, zvisina udzvanyiriri, zvisina uori, zvisina umbavha sezviri kuitwa navaMugabe. Ivo vanoenda kunosasana mwedzi miiri, nyika isina mishonga muchipatara, mabhuku mumazvikoro musina, migodhi iine magoronga. Havazvioni, havazvinzwi, havana hanya nazvo. Ndo kune un'anga hwekugadzirisa dambudziko redu ikoko.
Asika Dr. Makoni wamwe anoti gudo kuipa kuiparo asi aridye usiku. Hamungati were hurumende yakamboedza payakaparura chirongwa chekomanda agriculture chekuti varimi vakwanise kuwaniswa zvekushandisa, uye panyaya yakatorwa navamangudya yekuti vachapa kamuripo kune vanenge vachitengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive.
Ya, ndinoda kuti titaurirane zvakajeka. Zvavakaita izvi ndokunonzi kunyaudza mukanwa. It's a palliative. Dai upfumi hwenyika vanga huri kushanda zvakanaka, varimi vangadai vasingamiriri kunzi tapuhwa fertilizer yekomandi, imi munozviziva kudzoka kumasure, Zimbabwe ichanzi bread basket. Kwanga kusina komandi, kwanga kusina contract farming. Izvi zvese izvi ava manyaudza mukanwa yekubata vanhu maziso. Dai vakaronga kuti murimi anoda fertilizer yake anopinda muchitoro chefertilizer achizvitengera, murimi anoda chikwerete chake anopinda kubhangi rake achipuhwa chikwerete chekurima munda wakakura zvaanoda, zvingadai zvisina kumbozosvika paipapa. So hatigoni kuti watemwa demo akutema wouya nebhandiji wokusunga woti ndinotenda kuti wandisunga chironda chiri kubuda ropa, kwete ungadai usina kumutema kuti adzutuke chironda. Ndo patofanirwa kudzoka ipapo kuti mudzi wematambudziko eZimbabwe kukundikana muutongi hwavaMugabe nehurumende dzavo. Saka kuuya netumwe tunhu twekuti nyanyengedza nekutinyaudza mukanwa hakusi kupedza dambudziko ratakatarisana naro.
Dr. Simba Makoni vanotungamira bato reMKD uye vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka nezvekuyeredzwa nemvura kwakaitwa vamwe vana vaviri munharaunda yavo uye rubatsiro rwavari kutsvaga.
Ichokwadi blessing, ndingada kutanga nekuti nematambudziko kumhuri yekwaMatoa nemhuri yekwaGumi pamwe chete newechikoro cheSt Barbara's Primary School kunzvimbo yemutasa Central Ward 13. Nzvimbo yaIshe Mandeya 1 avo vane mhuri yakasangana nedambudziko iri. Ndingati blessing nemusi wechina tsonzo rapera, zvinonzi kuma3 dzemasikati, vana vatatu vachibva kuchikoro vasikana magrade 1, panga paina Pauline Toto, Mavis Matoa naBeti Gumi, vakasvika kanzizi kanonzi Mutora Huku kakazara nemvura ingaenaya kumusoro kwevillage yavo, kwete muvillage imomo. Saka vaona mvura yakawanda zvakadaro, vakati regedzei vanotarise pamwe pavaiyambuka napo zvakare pane matombo ekuti vagone kudanira. Saka vasvika ipapo nonzi uyu Pauline ravati rwizi rwakazarisa, tichaida akati ndivasobiri kana rwizi rwakazara kudai. Vamwe vacho ndokubva vashingisana vakati anotogona kubira, ndokubatana ruoko. Wakangotsika unzizi wakabva watorwa vari 2 one time, wakayeredzwa. Uyo Pauline ndobva akabva amhanya pamusha wanga uri pedyo kunozivisa vanhu vakuru wanga varipo kuti ndotaona aitika.
Asi chii chiri kuita kuti vana vabire nzizi? Hakuna here aya atingati mazambuko aya?
Ya blessing, ndinoda kuti nditi zvinhu zvinorwadza amai angu kuti makore areba taakuzvitonga kuzere, asi tichine nzizi dzakawanda dzisina midanho yakagadzirika zvakanaka. Nekuti nenyaya yekuti makore apfuura mvura yanga isanai, ndonga vanhu vakatanga kungovarayirwa zvavo, tadza kukoshesa nyaya yemidanho. Saka ndikangoti hapana, ndakapasvika ndikapafamba nzvimbo dzacho dzese, hapana midanho iripo. Asi ndichitaura nevakuru vemunzvimbo iyoyo, ndo ndakaita manake kusangana nemwana waIshe Mandeya 1 nonzi tichaona medzani isu baba vacho vanga vasipo, nevamwe vakuru vakasanganawo nedambudziko baba wemwana akatorwa necommunity, vakaragidza pachena kuti chokwadi vaiona kuti pane need yekuti paiswe midanho, uyezve iwo secommunity vari ready kubatsira kana kuri kuunganidza matombo kana zviri zvinoda kuti vashandise simba ravo kana vakange vawana vanogona kuvabatsira nezvishandiswa zvacho. Asi ndingadawo kuziviswa chokwadi midanho, hapana midanho yakanaka, inzvimbo itori nedambudziko guru. Uyezve vana vekunzvimbo iyi havana chikoro chiri padhuze, chiri pedyo ichochi ndo St Barbara's Primary School, yekuti vanobva kure more than 5 kilometers vachifamba nemusango vozokwira gomo kuti vazokwanisa kusvika kuchikoro kwavo. Zvanangoti icommunity iri kurarama upenyu hwakaoma zvakanyanya.
Saka kuri kuti vanhu vanoda kubatsira vangaite sei?
Ndingati ndakazoita mukana wekuti nditaure na district administrator wenzvimbo iyi endaikapenzi, ndikataura zvakare na CEO wemutasa rural district council George Banduri, ndichiti iwo vaedze kutibatsirawo. Inzi kukanzo kuna engineer ndiye anokwanisa kutaura na Public Works tivati dizainire midanho inokodzera panzizi dziri kumavhillage iwawa, uyezve kuti tikwanise kuona mabill of quantities kuitira vanogona kubatsira. Asi vese vanogona kubatsira vanokwanisa vakasununguka zvavo kana kundifonera panhamba dzangu dzinoita 0772713547. Kana vanenge vakasununguka vanogona kubata kanzela wedu wenzvimbo iyoyo anonzi kanzela Baba Vitalis Nyasvimbo, kana kuendesa rubatsiro kuna CEO wemutasa rural district council iyo Baba George Banduri, kana kuna mudzviti vakapenzi. Iri dambudziko rapinda mumusha, saka munhu ngaashandise kwakamusunungukira kuti asvitse rubatsiro.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vari parunare kwamutasa kwakare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Blessing Mashoko, avo vanoita ivo basa rekutengesa mumigwagwa muHarare. Tichange tichikurukura naamai Mashoko pamusoro pebasa ravanoita uye nezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo mazuva ano apo upfumi hwenyika huri kuramba uchiondomoka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedamai Mashoko.
Tinokuchingamidzai hama neshamwari.
Amai Mashoko, mungatitsanangurirei kuti munoita basa rei imomo muHarare?
Isu tiri mavhenda tinotengesa muHarare.
Titsananguriraiwo, tiri kunzwa kuti pane kushungurudzika kuri kuitwa madzimai nevamwe vanoita zvekutengesa. Zvakamira sei?
Tiri kushungurudzwa zvakaomarara muno muHarare. Mapurisa ezvetarapi nemapurisa ekanzuru vatishungurudza panyaya dzekuti tiri kutengesa tichiraramisa mhuri. Vamwe tiri shirikadzi takafihwa nevarume. Basa redu nderekutengesa, saka tiri kutorehwa zvinhu zvedu uye tiri kurohwa.
Imi munotengesera muri papi uyezve munotengesa chii?
Ini ndinotengesa matai, ndinotengesa ndiri muna Nelson Mandela. Saka ndopatiri kuona kushungurudzwa kwedu kuri kuramba kuchipfuurira mberi, nekuti iko zvinezvi vamwe vedu vamwe vari kurohwa kuti ukabatwa urohwa kuti ukatorehwa zvinhu ukateera zvinhu zvako onzi tozokupa zvinhu after 100 days. Saka 100 days dzacho hatisizva kuti tinenge tichidyei pavanotitorera zvinhu zvacho zvatinenge tichitengesa.
Munowana mari yakawanda sei pazuva uyezve iri kukwanisa here kuti murarame?
Mari yatiri kuwana haisi kukwanisa kuti tirarame, bhikozi nguva zhinji yedu ndeyekushungurudzwa. Saka kana ukatoshanda ukawanawo kana $5 ndoyaunenge uchiedza kuti ubatanidze kuti unochengetawo mhuri nayo, asi haitikwanire.
Tiri kunzwa kuti pane chiitiko chakaitika imomo kwamunotengesera nemusi wechishanu, titsanangurirewo kuti zvakafamba sei?
Kwakauya mapurisa ezrp nemapurisa ekanzuru vachibva vatanga kurwisa mavhenda. Saka mavhenda vakazongosvikawo pakugumbukawo sevanhu vanenge vachishungurudzwawo. Munozva kuti kana ukazono vanhu vanga vakungopfuurawo ndo vanga vakungokonzeresawo kuita noizi nekuda kwokuti vanhu vanga vakurwadziwa nezvangasiti.
Saka zvichinge zvadaro zvii zvimwe zvakaitika?
Nemumwe wedu muvhenda watinoshanda naye akabva abatwa airohwa nokushungurudzwa, zvinova zviri kutihwadza sesu madzimai kuti munhu wemudzimai anobatwa mubatirwa hwakaita saiwoyo vachitawo kupotsera kukanda murori. Saka zviri kutishungurudzawo isusu mavhenda.
Tiri kunzwa kuti mudzimai uyu akasiya mwana wechidiki, vanonzi amai ani uyezve mwana uyu ane makore mangani?
Mwana uyu mwana mudiki zvikuru, ane 2 years plus haasiri yeega. Vamwe vana vacho vanga vasara kumba, vanotori nevana vavari kuriritirawo, ndimaivo vasinawo murume. Saka vana vacho vari kuti akangosara achidzungaira mwana asina munhu achamubatsira, achiedza kumhanya kuti aunge mwana achatsikwa nemotikari achiteera amai vake.
Dai maiwana mukana wokutaura nehurumende, maivataurira kuti chii panyaya idzodzi dzekubatwa kuri kuita vanoita zvekutengesa nyaya ime madzimai?
Isusu hurumende hatina chatinogona kutaura nayo. Vakatinzwa, dei vaitinzwa vangadai vaitinzwisisawo pazvitemo zvedu, pakuti pakutengesa kwatinoita ka hakuna mabasa. Ndo mabasa atiri kutogona kuita kuti tizviriritire. Saka ivo ndo vari kutuma vanhu vacho kuti endai munobata vanhu. Saka kuti tipe zvichemo kuhurumende, haya hurumende haina chiva inobatsira zvatinotipa.
Imi semunhukadzi, zvii zvimwe zvamuri kuita kuzvibatsirawo zuva nezuva, tichiona kusekutaura kwamuri kuita kuti nyaya yekutengesa iyi iri kunetsa?
Isusu chataa tichitokumbira ndechekuti dai hurumende yacho yainzwawo zvichemo zvedu, ingadai tisiyawo tichitengesa kuti tigone kurarama.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Blessing Mashoko kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda hedu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye Vicky Rega Rega ndiri mu Washington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa tsika yave kunyanyowanikwa mundufu apo tinoona zvikuru vechidiki vachiita kunga varasa hunhu nekurasa tsika mukutarisa nezvenyaya iyi. Tina Dr. Reverend Levi Kadenge vanodzidzisa zvemagariro netsika uye vari mutevedzeri wemukuru wechikoro che United Theological College chiri muHarare. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 Dr. Reverend Kadenge.
Hamufaro wangu kuti ndive ndinotaura neni.
Dr. Kadenge, nasi tiroda kumbotarisa nezvatiri kuona zviri kuitika mundufu dzakawanda vechidiki zvikuru vanenge vakurasa hunhu. Tinoona kumusha wembari uku mazuva apera vakatora chitunha vakatiza nacho vakaisa pamusoro pekombi vakatenderana nacho mukati meguta. Tinoona kana kumakuva ikoko kuna nambudzuko kunoitwa kutamba kunenge kwakarasa hunhu. Uye vamwe vanotoitawo musika ikoko kuita mabhizimisi vachitengesa doro nezvimwe zvakadaro. Imiwo semunhu wechikuru muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ini ndiri kungozvionawo sezvinhu zviri kungoratidza shanduko iri mukati memagariro avanhu pasi rineri. Zvichienderanawo nekuno kwatiri kunoku, ndinoona kuti vanhu vari kutununguka kuti varavari. Ndikati aya mamamaoniro chandiri kuona kusununguka kwevanhu nokuti tomboti iyo kombi inongova munhu uyu akanga ari hwindi kana kuti ari munhu anoshanda pane kwazvekukwirwa kwemakombi ozofa. Saka kare zvainge zvinonyadzisa, saka vanhu havaibuda pachena kuti ndokwaanga ari kubasa kwacho. Mazuva ano neshanduko iriko vanototora mubati waanga achiita votousimudzira vachitoita zvaaiitawo vachitamba. Ndakamboenda pane rumwe rufu rwainzi munhu wacho afa nokuti anga achimwa inonzi bhurongo. Ipapo paingonwiwa doro rebhurongo chete nokuti vari kuti iwo tiri kupembera kuti hama yedu yatanga tichimwa doro iyi yaenda, saka ndoo nzira yekuti timucheme naye. Ndo maitiro ako izvozvi, vanhu vasununguka. Asi hazitishamise nokuti vafundisi kana vachichema mumwe wavo vanove vakapfeka hanzu dzavo dzechifundisi. Veita izvozvo ndakaona mumwe mufundisi akashaya akauya makumi nemakumi vafundisi vachitema mumwe wavo vachirangarira zvaaiitawo mukati meupenyu. Saka ndizvo tinoona kuti munhu anenge afa aine basa raanga achiita, vanhu vanongoitawo zvaanga achiita. Ndakambosvika pane rumwe rufu rwemumwe musikana ainziwo aifamba kana kuti aita zvechifambi. Ndakaona parufu apa pachiitwa semaitiro aaita vachimuedzesera vachirondedzera zvaakanga achiita. Uyezve ichokwadi chauri kutaura Jonga kuti kunovigwa vanhu uku kwaakutengeswa doro, kwaakutengeswa kunyange mazai nemafriziti. Zvinongwa ndo nhamo yatasangana naye kuti munhu aangoti pese pangoungana vanhu anogona kubvawo aine chibatiso chaabatawo ipapo kana kuri kutengesa nokuti ndo basa rake. Saka angonzwa kuti kwaungana vanhu voenda ikoko. Handisi kumboti zvakanaka, asi ndiri kuti ndo raramo iriko mazuva ano.
Ndokubatei muromo Reverend Kadenge. Tingati here munhu anenge avigwa murugare kana munhu achipedzisira vanhu vasisataudzana nokugadzikana?
Ichokwadi rugare panenge pasisina, asi ivo varidzi vemunhu kwavari ndo rugare igogo. Nokuti vari kuti hatisi kuda kunyepa, tichida kukuratidza ipikicha isiri iyo yekuti munhu uyu anga akanaka kana kuti anga achiita zvakati. Tichida kukuratidza izvaanga achiita munyatsoona tichimuoneka nemaitiro nemagariro ake mbune. Kana vadaro vototi tagona.
Aiwa maita basa Reverend Kadenge, tokutendai onekai zvenyu vateereri.
Tatenda.
Avo vanga vari Dr. Reverend Levi Kadenge vanove mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College chiri muHarare. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndikusiyai moka blessing Zulu
tinotenda Jonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndine wenyu blessing Zulu ndikusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele
sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngomgqibelo omhla ka 11 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe.
Hayi bandla kalibhidliki omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina nkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphatha.
Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ethi ukuxotshwa kwenkokheli lokusuka kwenye kutsho ukuthi selibhidlika leli bandla
izakhamizi zeRosettenville lapha eTurfontein eJoburg South bihlala bekhombena ngabantu laba abajayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazwakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwela laba abakubuya eNigeria
izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville ngayona le iviki zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazi izakhamizi zeinsiza ezaphiwa amaplazi nguhulumende zithi zibanjwa ngamandla ukuhlawula imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe idili leli likhangelelwe ukwenziwa mhla ka 25 kuyona le inyanga eMatopo Preparatory School kulembiko ethi kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezimbili i $2 million sixoxele sinye isakhamuzi seinsiza umnumzana Xolisani Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
Kuzakhamizi zakhamuzi zonke nje kubekwa sithe $2 ngomuzi imali cha yenze debit ka president
kodwa ziza ukhamuzi zona zithini
izakhamizi obviously ziya ziyakhala ukuthi hayi ngathi lokhu kuhlukunyeza but aziyathoyisi na uyazi indaba lezizesitete ezi-resettlement abantu balandela konke okuthiwa yiphatha
okutsho ukuthi lina abaku-resettlement yinokuthi ababhadala izakhamizi ezingekho ku-resettlement ke
hayi ngoba mabuza kwezinye indawo ezingekho resettlement hayi bathi bona bakuzazo futhi ukuthi ma-resettlement abantu ukuthi abantu abaphiwe umhlabathi kumele bebonge vele president
sike seza ukuthi kuthiwa kulabanye ukuthiwa bakhiphe inkomo uke wabezo
hayi lokho kuze ematopo zokhunywa abantu bathi ematopo laba ukuthiwa bakhiphe inkomo especially laba abarethe ke then iwari ukuthiwa kwa amadola
manje ubona ungani ungayekela ukukhipha idola kuyayenzakalani
obviously ngathi sekele ukuthi idola thati yakusaziwa nje umuntu opposition ukubizi ngesikhathi makuthi izinto nje wabele orayisi wabalo fertilizer bakhapha nje so yeqembu obviously yeliphorethi ngiyakuzwa ukuthi bayethele imbuzi izakhamizi izophiwa imbuzi so obviously khona abanye bazosela khona abanye bazosela
Hello ke ngumnumzana Xolisani Khumalo isakhamuzi seinsiza ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eInsuza Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First umnumzana Ray Kaukonde lomnumzana Sylvester Nguni kunye lomnumzana Gripa Mtambara zisuke kuleli bandla ngolwesine kulandela ukuxotshwa kweinye njalo inkokheli iyasungula leli bandla lezi ziphathamandla ezaxotshwayo ziyalandula imbiko yokuthi zixotshiwe zisithi oxotshiwe umkhokheli webandla unkosikazi Joyce Mujuru Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Max Mkandla.
Hayi bandla kalibhidliki omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina nkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphatha. upresident kumbe uinterim president onguye okade ebekiwe laphana ecelwe ngama province wonke engu-10 ama PC nxa enguye okhuphela abantu besona abantu bona labana bebesebelandelela abantu abakhutshiweyo then yikho lapho kule problem khona ngoba balandele abantu abaxotshiweyo abalandelanga iparty iparty isala lo president nxa iparty isiba neproblem kumbe isiywe emakhothi isiya ngaphi kuhanjiswa upresident onguye oyabe ekhokhela ibandla lonaleli
abanye ngabathi bona kukhanya abaphumileyo bekuziphatha amandla ezilohlonzi asebesele abalamabizo amakhulu kungakuliqiniso into
hayi amandla iziphatha amandla eziyabe ziphumile ziziphumele nje zisiya zihlalela laphana ukuthi ziqale kubonakala ukuthi kulo uthuli soluhlezi phansi kodwa sona siphi siphatha amandla singakhohlwa phela ukuthi khona sikhuluma ngabantu abaphume kuzani bexotshiwe kumbe voluntary belandela umama lo othiwa ngupresident uMjuru ngiyathi bemlandela so yisiphi isiphatha amandla esilekizwe likhulu khona la
Hello ke ngumnomsana Max Mkandla isiphatha amandla sebandla leZimbabwe People First obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo lalelani ihlandla lesibili lohlelo lwethu lapho esiza xubanisa umnomsana Mkandla lengcwethe ecubungula izombusazwe sihlaziya ukudabuka kwamabandla ezombusazwe Izizalwane zeZimbabwe zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville eSouth Africa. Lolu dlakela luqale ngemva kokuba izizalwane zeSouth Africa zithethe umthetho zawufaka ezandleni zazo zahlasela abokuza abagoqela beZimbabwe abacatshangelwa ukuba baphatheke kumisebenzi yobugelegeqe. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Abel Khumalo ngalolu daba.
Abantu abangela maphepha uthi kufanele babotshwe badiphothe ngoba ucabanga ukuthi babakhoze i-crime kune-crime yama-drugs ne-crime yalaba ababamba inkunzi abatshontsha imoto nalaba abalama abalezindla abagcina laba abadayisa umzi
yesizwa kuthiwa kukhona okuke kwayenzakala okubangele ukuthi umeya akhulume amazwi wona lawa kuyini kahle kahle
izakhamizi zeRosettenville lapha eTerfontein eJoburg South bihlala bekhombena ngabantu laba abadayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwele laba abakubuya eNigeria so abantu bagcina bethathi umthetho bewufaka ezandleni besiyoshisa izindlu zama-Nigeria lapho abasasuspekta khona ukuthi kungabe kudayisa ama-drugs so ngesigameko leso kusenzakala lokho kwasekubuya yena umeya ngalolo suku kushisa izindlu lapho wabuya wazo-adressa abantu but the way a-addressa ngayo akusichazanga thina njengama-foreigners ngoba incite violence yi-xenophobia ngoba kungathi ublame ama-foreigners kakhulu nge-crime yet wonke umuntu wenza i-crime lapha regardless ukuthi ubuya ngaphandle kwele izombo ubuya la tunga-check-a abantu abatshontsha imoto ngama-locals angikaze mbona umuntu wezimbabwe otshontsha imoto ama-drugs ye ngabantu be-nigeria Naba abantu bezimbabwe angibavikeli bamwe bayawenza ama-crimes
okutsho ukubana nxa esitsho yena umeya ukuthi abantu bokuza yibo abawonayo awuvumelani lakho
no angivumelani nakho ngoba vele yena mhla evotele ukuba ngumeya wavele wakhuluma i-first address yakho wavele wathi ama-foreigners The Joburg is infested with foreigners, doesn't like it. And vele siyamazi ukuthi ubuya kuyiphi province eLimpopo. So abantu beLimpopo, they don't like ama-foreigners. We know that with amaPedi, they don't like, they always talk bad about ama-foreigners, especially amaZimbabweans. So it wasn't surprising ukuthi ngizwe mina ngokukhuluma khona kaye kwenza.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ikhona le eSouth Africa Siphinde saxoxa lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa simbuza ngodaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthetheni kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela kuwonalo umnyaka. Siqale sambuza ngodaba oluphume kuyona le iviki emaphephandabeni oluthi uhulumende weSouth Africa usethethe isinqumo ngalolu daba.
Asikwazi ke khonapho siyabe sesengezimithiyo bengabe khulume la bengabe ngakhulumanga naye. Kodwa ke okuleqiniso okumele sikuchazise ngokuthi sibona nxa kukhulunywa ngalolu daba kusuka kube sokungani kakucaci kahle. Iqiniso elikhona yikuthi vele iZSP iyaphela lelo kuliqiniso. Kodwa ukuphela kweZSP kakutsho ukuthi kakusoze kube lokunye okuzowenziwa ukuthi izizalwane zaseZimbabwe eziphethe lawo maphemithi zibuyele ekhaya kakutsho lokho. Kutsho ukuthi kukhona okungahle kulungiswa. Njengoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaphela iDZP. Kodwa kwasekusiba lohlelo olutsha olubizwa kuthiwa iZSP. Uminista ahlale kuchasisa ukuthi akungeke kuqhubeke kuze kube ngu-amen abantu besebenzisa into okuthiwa i-special permit. Kumele kube lenye indlela eyenziwayo. Thina sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzachasisa ukuthi yiphi le indlela ahlale ekhuluma ngayo engahle ibe khona incede ke izakhamuzi ezilapha ezaseZimbabwe.
Okokuthi iHerald ingaba ithethe na imbiko yakudala ngoba kukhanya sobala lapha ukuthi lokho kuthiwa ukukhulumile wake wakukhuluma.
Owakukhulumayo ungqongqoshe wathi yena iZSP iyaphela. Ngibona nje khathesi bengafundi lo daba lwangikhona kune-Hunter Radio lapho futhi okubhalwe khona ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ucele uhulumende weSouth Africa ukuthi a-extend ama-permits. So ke ngoba esikwaziyo vele isikhathi esiningi uminista uGigaba nxa kuyukuthi kukhona azakwenza baza ku-announce uyaxhumana lo minister we-Home Affairs owaseZimbabwe. Wayekwenza kakhulu lokho kusaphethe ubaba uMohadi wayengu-minister athe njengoba sokuphethe uminister uThombo siyakhumbula baye bahlangana ngomnyaka ophelileyo ePretoria babe bahlangana futhi lapho uPresident uZuma behambe khona ebhakathele elaseZimbabwe. So ke sithemba ukuthi angeke ahambe abikele intatheli izindaba ukuthi kuzakwenzakalani engazange akhulume lo minister uJombo ngokuthi kungenzakalani ngabantu abaphethe ama-special permit.
Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje ngisebubi njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Cecil Matambo. Baba Matambo ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Nkomo.
Kwenzakalani ebubi?
Ebubi izulu liyana kakhulu vele silamalanga siphakathi kwamanzi lapha baba Nkomo.
Kwazi selizayichayina lalonyaka.
Kulonyaka sibili kuyathembisa kukhanya sizakhomba ngophakathi baba.
Belilimile sibili okuzwayo.
Silimile sibili ukuthi nje saqala singani siyathandabuza njengoba eminyaka eminingi edlulileyo izulu belingekho. Kodwa sitheste siqinisa hayi salima sibili izikhonkwane zonke saphose sisazifunda baba.
Inhlanyelo le mvundiso kalizange libe lohlupho lakho.
Inhlanyelo sayithenga sibili ukuthi yayingani isathengeka umnyaka ophelileyo laphana sathe sisathenga khonaphana kuku-Okthoba salungiselela sibili. Kodwa umvundiso asibanga lethuba sibili safakwa umquba wonalo wemakhaya.
Nyakenye lalithole okunganani emasimini?
Nyakenye baba Nkomo akuzange kube kuhle saphonga ukuthola nje khonokho ukuthi sidle. Akusavuthwanga lokuvuthwa vele hayi akuzange kube ngumnyaka omuhle sibili kithabalini.
Yiziphi izilimo elizilima kakhulu ebubi?
Ebubi siqinisa kakhulu ukulima umumbu bese sifaka izilimo lezi ezaphansi ezinjengamazambane lendumba kodwa abantu ngobuningi sibili bagcina khona pha ekulimeni umumbu baba.
Onyawuthi lamabele likubambi.
Onyawuthi abalutshwana abayilimayo nabamabele baphonga ukuthi gqagqa lapha lalapha kodwa bagcinisa wona umumbu kakhulu abantu.
La lithi nxa litshayile sibili nala okuzwayo liyahambisa yini umumbu e-GMP liyawuthengisa kumbe liyagcina ngokudla?
Nxa kuvumile njengoba kuthembisa izulu njengawona lomnyaka sijayele ukuthi sihambise khonapha enyadi lapho kule depo khona e-GMP khona.
Uvama ukuthola amasaka amangaki njalo okunganani oya kuhambise e-GMP?
Nxa kuvumile sibili njengawona lomnyaka ngijayele ukuthi nxa nitholile nithole ama-ton kose afika abe ngu-6 bese kusithi ngithathe okunye ngibeke eceleni ukwenzela ukuthi abantwana badle ngithathe loba abe mane ngoba imuli kayinkhulu kangako bese ngiwahambisa ngiwathengise e-GMP.
Livama ukuhlawulwa kuhle yini i-GMP ngoba siyake sizwe esikhathini esiningi abazali sebekhala bengasabhadalwanga ngesikhathi.
Lapho yikho-ke okulohlupho olukhulu baba Nkomo ngoba uyahambisa amabele ayehlala khona ngale isikhathi eside kuthiwe buze khangela ukulokhu kuhamba usiyakhangela imali uthathe phose amaviki amabili kumbe amathathu ungakatholi imali.
Kuyini okunye okuhluphayo kumbe okwenzakalayo nje bube ongasitshela ngakho?
Uhlupho olukhona yikuthi abantu baphila ngokulima manje-ke izulu nxa lingekho imali iyahlupha sibili ngoba nxa lingasananga sekuyabe sekusitsha ukuthi abantu impilo yabo isisiba sebunzimeni kakhulu ngenxa yokuswelakala kwemali.
Khona imali eliyisebenzisayo lisebenzisa amabhondi lisebenzisa idola lemelika liyatholakala yiphi eliyisebenzisayo khona ngapha?
Kathesi ukukhuluma iqiniso baba Nkomo idola lemelika alisabonakali sekugcwele wona amabhondi yiwesesiwasebenzisa khonapha ebubi.
Okunye njengoba izulu lisina agcwele amadamu konke kuhamba kakuhle nje inkomo zilungile lokutibha ziyatibha konke kuhamba kakuhle.
Ye njengoba izulu lifina kanje inkomo sibili zinonile kulo nyaka okumangalisayo amadamu agcwele njengoba silomfula omkhulu umbembesi lapha layo ugcwele sibili damahabulo sekulamaveki amabili sibili kungachapheki kuya phethela khona ale kwezinye izakhamizi ezihlala phethela.
Hayi siyabonga baba Mathambo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo litshayinala khona ngapho lisigcinele lathi ihlobo.
Kulungile baba Nkomo ngibongile ukuxoxa lawe kakhulu nakusasa baba.
Lamlela.
Lamlela.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sebubi umnumzana Cecil Mathambo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Njengokuthembisa kwethu sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Ngokuthi kwenilanga awudingi ukuthi uzube lo moyo omubi uzwa uphatheka kabi la nxa iqembu ungalisekeli kanti kuhlala kuxatshana nsukuze kuhlala kuxatshana into eqakathekileyo yikuhlangana ukwedlula ukwehlukana. Awungitshela ukuthi uthiwani ma iqembu lisehlukaniswa indaba yokuthi kufanele kube nama-coalition yikho abantu bekhanya ukuthi babambisane ngenxa yokuthi inkinga zezimbabwe zinkulu kakhulu ku-right ukuthi abantu bayo nama-coalition babambisane kodwa ma abantu sebesehlukana ngenxa yama-coalition usuyibona ukuthi into le kungathi kusasekude phambi impilakahle yezimbabwe isasekatshana ngenxa yokuthi kungathi abakhokheli bakhangele ezabo izikhwama bakhangele ezabo izithunzi bakhangele udumo lwabo kuphela hayi ukusebenzela umphakathi.
Umnumzana Mkandla, wena uthi ningodaba lona lolu olokubana ama-coalition la abuyayo yiwo akhanya esehlukanisa abantu kathi kungani kungabunjwa ibandla elilodwa elikhulu elisekelwa nguZulu.
Lokho kuqhakathekile sibili ukuthi khona lokho akuthintileyo umfowethu lapho ukuthi abantu basuke bekhangela izikhwama ezabo. Yikho kuphela okuhluphayo ngoba uzakuthola ukuthi khona omunye umuntu labantu abangu 43 omunye ulesefi ufuna ukubuya ikhwala ushilo endawo ukuthi khona bebhilize amaqhiba lana siphume silolutho olulodwa sibe sesithi ngqo sesiqondana lezane la leli bandle libusayo leli lilamatirikisi alo le 15 billion leyani izangene isingenile sezikhwameni zabanye abantu iqalisile. So ngeyikho ubona kupho kuchitheka nje kubambo lokhu kwethutsha laphana kungakayitshaya intambo ngaleso kuchithekile. So lelo limqotho sibili ukuthi kukakudingakala ukuthi kube le party eyodwa sikhangele ama-policies ne-ideology kuphela sesiqinisa nje i-constitution kodwa sibe nokuvumelana ukuthi khona ukholo lwethu ekubuseni ilizwe ngakube yilokhu sivumelane kulokhu sesidiliza amaxhiba lawo sibe le party eyodwa kuphela eqondana nalo undoda kuqili lokhu ngobana singahamba nakho futhi siphokuba zintshaka imali leyani izangena ezikhwameni zabanye kuze sothiwa khona sekusela iviki eyodwa i-coalition leyana kayiseki kuzahlupha nokufaka bona bana amalunga ephaliamende lana lama-councillors omunye sebaleke labanye selisiyasala lina libhithela laphana lalaphana ikhampeni yangkhona isiba nzima ukuthi lenze umkhankaso njengawonalokhu. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi abantu abakhangele ubuhlungu babantu abadiliza amaxhiba abo kukhangelwa abantu bebele phathi eyodwa kuphela akukhethile ukuthi ingaphansi kwayiliphi ibandla kodwa i-ideology ipolicy lokuthi thina ngokwethu i-constitution yethu iminjani yikho okuqakathekileyo.
Mnumzana Nkomo, siyananzelela ukubana lapho okuxatshanwa khona emabandleni sizwa kuthiwa umthakathi yiZANU PF, kungakuliqiniso into?
Ekholweni lwesiKristu kulo mnumzana othiwa nguSatani, lo mnumzana othiwa nguSatani uhlala esolweni nsuku zonke ngazi zonke isikhathi futhi kwelinye ilanga ngenxa umuntu ezenzele nje izinto ngobuchapha bakhe or ngobuvila bakhe or ngobugovu bakhe ezithi nguSatani. IZANU PF layo seyaba ngusatani wama-political parties eZimbabwe, lalapho engekho khona isibonakala. Ngicabanga ukuthi sikuphiwa isithunzi engasidizeviyo. Ezikhathini esiningi sokufana ukuthi ama-parties lawa opposition akazihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti wona vele afunani. Sizakhumbula ukuthi ozimpi ku-first lady bebekuZANU nje kunokudala pho iZANU le abayisola anti bayakwazi ukuthi isebenza njani, bayavi kahle abayiphuphuza. Manje ukuthi babeyisola bona sebephumile kutshengisa ukuthi bona yibawele phutha ukwedlula iZANU. Angithi baphuma kuZANU bevele beyazi ukuthi njani, sebethi sebezimele ngale futhi sebeloko besithi iZANU bebevele bengakwazi ukuthi iZANU yenzani. Kuyadingeka kwelinye ilanga ukuthi abantu benze ukuthiwa yi-self introspection bazikhangele ngaphakathi kuthiwa bezinikele amakhwapha ngenxa yokuthi ukusola iZANU kuze kubancede ngenxa yokuthi iZANU vele kayisebenzeli bona. Siyakubona isothi ayisebenzeli bona, kayisebenzeli abantu beZimbabwe, isebenzela umgabelo emuli yakhe. Kho kuzancedani ukutshona ubovula kumbe ukhala ngeZANU ngenxa yokuthi iZANU siyakubeka sobala ukuthi vele yona kayisebenzeli phakathi, izisebenzelela imuli kamongameli Robert Mugabe kuphela.
Lo-ke bekungumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa endawonye lo mnumzana Max Mkandla, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, ebesixoxa labo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa nonkosikazi Esnard Bulayani, umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yes, singakaqhubekeli phambili ungasichazisela ngamafichane imbali yakho.
Okay, mina ibizo lami ngu-Esnard Bulayani. Imuli yangakithi, ifamily yangakithi, umama wami wayengu-chairperson eBulawayo South owezaphu. So mina ngangiyi-youth khona lapha. So ngakhula ipolitics ngiyithanda ekuhlanganeni kweZANU
lezaphu laphana iunithi yabo ngathiyana lebandla lezaphu. I-MDC usese nguGibson Sibanda laphana ngavumbuluka ngaba khona. So kulotswangirayo loWelshman Ncube bejikilizana ngendaba yamasenetha laphana. Mina ngasala nguWelshman Ncube. Sesitshayiwe laphana nabakithi bengasasivotelanga ngo-2013 ngathi hayi manini ngiphumule. 2015, I was part of ukuqalisa ibandla leZimbabwe People First. Yimi one of four mama abahamba siyacela umama uMjuru ukuthi ebe le-party. Though ekuqaliseni ngathi ngahamba ngendlela ye-counseling, as I told you that I'm a nurse and a counselor by profession. Ngangisimpathizelaye ukuxotshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi bekulokuxokozela kubandla lakho leZimbabwe People First abaxotshiweyo. Kuleli bandla bathi unkosikazi Joyce Mjuru kalabo khokheli obulohlonzi ubona ingani lokhu bengabe bekutsho ngoba engowesifazana yini?
Ye, ngithemba konke khona lokhu kungabe kuhlangana ngokuba isikhathi eside abantu babahlonipha abantu abangabomama babe bebayeyisa, especially abantu abangabobhaba kabafisi ukuthi omama bebe phezulu. Asitheni ngikhangele mina engikhulumayo mina umama obulayene. You'll find that enhlangana lakho ekubuseni Bulawayo yiko kuhlangana lo mama ekubuseni Zimbabwe eprofesa. Ngasikhangele lapha eZimbabwe kathesi umama uMjuru ngiyedoka sikhulula. Ukuthi lokho kwenzakeleyo nami I was part of it. Because abantu kathesi bathabile bese sithwele nzima ngabadala bona lapha. And siyathaba because umama nguye osizwileyo ukuthi kumele ukuthi kube le-inclusivity phakathi kwe-pathena leyo. Bese befuna ukwenza isizanu phakathi kweZimbabwe People First. Eyinto kade sesitshone sikhuluma ngayo, especially thina abantu bemathebeleleni, ukuncindezela okunjalo vele besingakufisi. Besifuna ukuthi lathi sizibone ukuthi sisebandleni elilanda ukuzokhulula iZimbabwe. Not ukuthi sijoyine izanu B, sijoyine ngeqele. Into kade singayifune naleyo.
Kodwa abanye bamsolile unkosikazi Mjuru bathi uphangise kakhulu ukuxotsha abanye lokuthi kube le ngxabano phakathi kwaleli bandla lona lisaqalisa.
Into le ivele kayiqalisanga kathesi bazasola bephandle. Thina kade siphakathi besikukhangele. Ngabantu kade bengafuni into ezifunwa ngabantu. So ngasizuzeyena upresident ongumama okwaziyo ukuthi hayi abantu sebenjele bathi bafuna lokhu, abantu bathi bafuna lokhu. Ase sikukwanise thina ukuthi kuthiwa sibe sisithi ngasithi sifuna i-Congress iyavalwa, sifuna i-coalition iyavalwa because yithi ama-founding elders. Ama-founding elders awani kanti? Siqalise labo phela abantu labo. So ingani thina asiseke ukuthi sibe ngama-founding elders. And umama ubhodile iZimbabwe yonke bekhalala amarani because bafuna ukuthi bebe yibo. So thina singatshona sinesa abantu abanjalo. Akuseze kuyenze sozani le iZimbabwe People First yabantu bonke. So kumele ukuthi belalele abantu ukuthi bathini. And umama ukwenze waba right ukuthi belalele abantu ukuthi bathini.
Lokhu abamsola ngakho ke labo abaxotshiweyo besithi uvele ngalabo khokheli obulohlonzi.
Bona yibo abalabo yini. Bona bebeplanile ukuthi bemxotshe. Wabaphangisela. Hawona nje besinceda ngakho. Ngaphandle kokubuya lezikweredi bethi iZimbabwe People First ibhadale.
Kulalokhu ade bekutsho ukuthi bona ayisikho ukuthi bafuna ukukhokhela sebebadala.
Bathi bona abazifuni.
Khuluma lapha esazi umnumzana Gombo esithi yena usemdala kanye ke wafuna ukukhokhela.
Ba-dangerous bona laba abantu. Akula ungabona umuntu othena akafuni iposition ku-politics. Kukhona oku-wrong ngaye. Because ngakho ukuthi bebengayifuni iposition le. Okwenza ukuthi bengalaleli into evele ebantwini kuyini. Kutsho ukuthi wena uyabe ufuna iposition. Ufanele abantu babo bezana. Thina siyalile and siyathaba ukuthi umama uMjuru usele labantu. Akasalanga le click ezano phezu. Asasikuvume vele. Thina sisilaye ama-province wonke 9 out of 10. Wonke they are behind umama uMjuru.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga mama.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi esinathi Bulayani umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke isikhathi sesidliwe uMangoye kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lwalamuhla. Izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukaMongameli Mgabe. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ukuthi ibangandla selidilika. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.